Ivan kubandikira uyu ane makore 22 nemasere kuberekwa. Anogara nemudiwa wake takugomora. Vaviri ava ingochani dzinogara mumusha wembare muguta reHarare. Kubandikira anoti iye nemudikani wake vanoda kuti varoora nezviri pamutemo asi vari kutadza kuita izvi nepamusana pemitemo inorambidza ngochani kuroorana.
Nemumwe wangu ndakatanga kudanana naye last year but one, ndo patakatanga kudanana, then 1 year trim relationship, then the second year zvichireva kuti 2022 kutanga kwake kuna na January ndo pandakatanga kugara naye kusvika pari zvino. Tiri kugara as a my brother because society yatirikurarama tiri muZimbabwe haizi nyore. Ukazikanwa kunzi munotogarisana makaroorana, upenyu hunoenda panjodzi.
Kubandikira anoti iye ndiye mudzimai ukuogomora ari murume muupenyu hwavo. Kubandikira anoti vanorarama upenyu hwakaoma sezvo vemunharaunda yavanogara vachivinga ngochani.
Inini nemwangu atibude pachena kuti ndo zvatiri. Tinenge takahaida, tinotongorarama semararamiro ari kuita vamwe. LGBTIQ aione kwese vanhu muZimbabwe.
Kubandikira naGomora, vamwe vevanhu vakawanda muZimbabwe vari kurarama upenyu hwakadai sezvo mitemo yenyika isingabvumidzi kuroorana kwengochani. Ukuwo chivanhu chisingatambire kuroorana pakati pevanhurume kanawo pakati pevanhukadzi. Munyori mukuru wezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Svanda vanoti ivo kwavari sesangano havatombodyidzani nevese vanoita zvechingochani.
Zvivana havatidyidzani nevanhu ivo vechingochani, tinetsika hazvitopindirani vanhu ivava. Itsvina dzatinongoona kuti dzinenge dzida kuti dzida kungonamira. Hatifaniri kuti unwe poizini nekunyara kuti chinhu chandiri kumwiswa ichi hachisiri icho ichi. Asi uchaziva kuti uri kunyara kuda kutaurira munhu kuti ayo unhu hausi unhu.
Vasivanda vanoti ungochani hunoitwa nakudivakira naGomora hausi hunhu hwechitema uye vanhu vakadai vanofanira kurapwa.
Hatifaniri kuti tiregerere zvinhu zvichiitika munyika takatarisa saizvozvo. Muti moona makunakuna achiitika imosekerera moomberera maoko. Hukambozvione kupi kuti murume anowanikwa nemurume? Saka hatizvitenderi. Mweya totoona kuti vanenge vachida kutoti vabviswe mweya wachona iwoyo.
Asi nyanzvi mukuongorora nezvemararamiro engochani uye vari mukuru wezvirongwa zvemusangano rengochani reGays and Lesbians of Zimbabwe vaSamuel Matsikure vanoti ungochani hachisi chinhu chitsva muvanhu vatema.
Tinoziva zvedu kuti mugara mumapoka edu akasiyana-siyana, mungava mumamisha mungai, zvinhu zvakagara zviriko. Tikaenda kumaarchives edu emuno muZimbabwe, kune nyaya dzakanyorwa makarikare nezvaimboitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana, umisha yakasiyana-siyana. Vana vakazhinji vaiwanzoti vakabatwa vari varume vairipiswa, ingave mombe kana kuti vaine mutengo waitemerwa wokuripa kunzi mashatisa musha.
VaMatsikure vanoti ruvengo kuvanhu nekuda kwekusiyana kwavakaita nevamwe pakuumbwa kwavo runofanira kupera sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa kodzero dzekuti munhu azvisarudzire zvaanoda uye kuti asashungurudzwe kana achinge achitevedzera kodzero dzake sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Ngatiregei kuva tinosarudza vanhu tichivambunyikidza. Angava murefu, angava mutema, angava mutete, angava weboka ripini mukuzvarwa kana kuti muchivanhu chedu zvatinoti rudzi kana kuti munhu akasiyana newe, ingave kumira pachimiro kana maitiro ake, chero tichingovakidzana zvakanaka yatinoti ubuntu, Zimbabwe yedu inobudirira.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mitemo yemunyika haibvumidzi kuroorana kwengochani. Vanoti pakaumbwa bumbiro remitemo yenyika, vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakaramba kutambira mutemo unoita kuti ngochani dzitambirwe. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti bumbiro remitemo yenyika harirambidze kuti vanhurume kana vanhukadzi kuti vadanane, kunyange hazvo paine mitemo inorambidza vanhu vakadai kuratidzana rudo rwavo pane veruzhinji kana kuita zvepabonde pane veruzhinji. Sangano reGays and Lesbians of Zimbabwe rinoti vanhu munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana ingochani. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.